Munyori mkuru wa sangano la SADC Dr. Seko Mena Tex vanoti nyika 13 idzo dzinomba sangano iri dzakatarisirwa kuita kana chizvacho asi chine udzamu ngukurudzira kubviswa kwezvirango zvoupfumi izvo vanoti zvakateperwa Zimbabwe nenyika yeAmerica pamwe nedzimwe dziri kumawirira.
So it may be settlements, it may be demonstration, it may be an activity.
Nyanguva magwaro kana ma demonstrations kana chii zvacho nokuti tinotarisa kuti kutorwe matano akasiyana siyana asi aine chinangwa chekuti zvirango zvoupfumi zvakatemerwa Zimbabwe zvedziswa.
Dr. Tex vanoenderera mberi vachiti sangano ravo rakatora danho rekubatsirana neZimbabwe mukurwa hondo yekubviswa kwezvirango izvi nokuti ndizvo zviri kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvijenokodze zvironda.
Zimbabwe has tried for quite a number of years, but we are not seeing results.
Zimbabwe yakaedza kwemakore mazhinji kuti zvirango izvi zvibviswe, asi hatisi kuona pundutso. Saka tiri kuratidza nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango izvi kuti regai zvizvarwa zveZimbabwe zvibude muunhapwa kwazviri kuraramira nokuda kwezvirango zveupfumi. Kana paine zvirango zveupfumi munyika, nyika yacho inorasikirwa naana muzvinabhizimisi.
Asi nyanzvi munyadze mutemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law and Professional Studies vaCharles Kungwengwe vanoti SADC yakafanira kusvaga kuti chakaita kuti musoro uteme chii muZimbabwe.
Pakauya zvidera paya paya 2000 around 2000 toda masanctions main reason right kwanzi mune mahuman rights abuses akawanda vanhu vainyangariswa vanhu vachidii. Saka iko zvino pakazopinda the new regime vamwe vari kuona sekuti hazvina kuchinja zvaiitwa izvana hazvina kuchinja. Saka kuti vabvise masanctions vanenge vaita sekuti vatopa blessing kuti rambai kuita zvamaiita zviya. Saka ndoda kusati pakadiro pano nisa kuti vabvise masanctions.
Vakukwengwe vaudza Studio 7 kuti SADC yakafanira kutora chidzidzo munyika yeAmerica neidzo dziri kumawirira nekutemerawo Zimbabwe zvirango zvoupfumi senzira yekukurudzira hurumende yava yeEmmerson Mnangagwa kuti igadzirise zviri munyika.
Ngaipe maconditions kuti timanye nemi itai 1, 2, 3, 4, 5 maconditions yawo nyasa kuona kuti mei pano unopuwa period kuti by nguva yakati mufana kuva maita meet maconditions awo zvinobatsira izvozvo. Ende zvakanakira kuti funding power ne guarantee yokuti zvinhu zvichaitika zvakati.
Vachitsigira mashoko ava kukwengwe chimwe chizvarwa cheZimbabwe icho chinogara nekurarama nechamuka inyama mudhorobha reFrancistown vaAlex Yekwanda vanoti uhorina umbimbindoga ndizvo zvaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika.
How come Mnangagwa managed to hire a hired chartered plane from Harare to Bulawayo ichibva kuFrance? But mapedza urara mai mapedza makuadresa mnaudza kuti you are suffering because of sanctions. Imari inodikwa kurevive parirenya to hospital kuti vanhu vaone mishonga. Even a quarter of that money that he hired a chartered plane for one day. The biggest sanction that we have is ZANPF. The biggest sanction that we have is Mnangagwa. The biggest sanction that we have is ZANPF system.
Asi muzvane memory mutizina vanorarama nekuruka misoro mudhorobha reGaborone vanoti matambudziko ari munyika ava kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviise misoro pamwe chete kuti zvinhu zvigadzirisike nekukasika.
Pumapato ariko acho 9 hatisi kunyatsonzwanana. Ngatigarei pasi tiise misoro pamwe chete tinzwirane tsitsi kuti zvinhu zvese zviri kuuya izvi zviitiwa netirwise tiri pamwe chete. Tirwise masanctions acho tiri pamwe chete. Kwete kuti mumwe akamira nechichumwe achiti uyu ndinozvigona uyu achiti ndinozvigona. Hakuna chinofamba. Even mumba chemo chemo baba namai vakamira achiti uyu ndiri baba uye ndiri. Hakuna chinofamba.
Chisungo chekubatsira Zimbabwe chakatorwa pamusangano wechimakumi matatu nepfumbamwe wevatungamiri venyika dzemusandiko wakaitirwa muTanzania mumwedzi waNyamavhuvhu gore rino. Mugore ra2001 hurumende yeAmerica yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA senzira yekukurudzira utongi wejekerere pamwe nekuwandudza upfumi hwenyika muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana, ndini Shingirai Madondo.